Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera kukadzi 26 2022 makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanokurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo reZANU PF vachiti ndiro bato rino urongwa wakajeka wekuti nyika ibudirire. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanokundikana kutaura nevatsigiri vavo kugokwe uko mapurisa avhiringa musangano uyu zvisinei nekuti dare reHigh Court ranga rati musangano uyu uenderere mberi. Kuputika kwemabhambu pamwe nekurira kwepfuti kunonzi kwanga kuchinzwikwa nhasi muguta guru reUkraine reKiev apo mauto eRussia nemauto eUkraine vanga vachirwisana kuti guta iri rive pasi pavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo reZANU PF vachiti ndiro chete bato rino urongwa wakajeka wekuti nyika ibudirire. Vatiwo kunyange uwandu hwekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19 hwaive kuderera, vanhu vanofanirwa kuramba vachiita zvose kuti vazvidzivirire. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muguta rekwekwe pamusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabi-election dzichaitwa musi wa26 Gurume, vaMunangagwa vadzokorodza mashoko avari kugara vachitaura mazuva ano ekuti nyika inofanirwa kuvakwa nevaridzi vayo. Vati kusvika pari zvino hurumende yavo yaita zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinosumudzira upfumi hwenyika, vakakurudzira veruzhinji kuti vavhotere bato ravo reZANU PF.
Makanzuru ese kubva kuHarare, Mutare, Kwekwe, Gweru, makanzuro ose asingatongwi neZANU PF havatiki nekuti vene vaya vanenge vasipo. Zvino tangi rimwe nerimwe, kanzu rimwe neimwe, vagari vedunhu rimwe nerimwe, mungava muno muKwekwe, kamuchida Kwekwe yenyu kuti marara atogwe achira kamuchida kuti migwagwa igadzigwe, muchida kuti mvura iuye zvakanaka, batanai nevene venyika nokuti nyika inovakwa nevene vayo.
VaMunangagwa vashora mapato anopikisa kunyanya rinotungamirirwa naNelson Chamisa reCitizens Coalition for Change iro vati rinoda kuita zvemhirizhonga uye kudzorera nyika kuutongi hwevapambe pfumi. Vati zvisinei nekwavati kukurudzira mhirizhonga kunoitwa navaChamisa ivo nebato ravo reZANU PF vanoda runyararo.
Kuti nyika iende mberi isumukire inoda peace, kubatana nokuwirirana. So we in ZANU PF, we are peace loving, we cherish unity, we are averse atiwirirani neviolence. DNA yedu, ropa redu muZANU PF ndiro kuwirirana nokudanana nepeace norugare mukati menyika.
Panyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika, vaMunangagwa vati hurumende yavo inoda kuve neukama hwakanaka nenyika dzose, vakati kubviswa kwakaitwa zvirango zvange zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru vehurumende nemamwe makambani ehurumende nenyika dzeEuropean Union kunoratidza kuti chinangwa chehurumende yavo chekuvaka kudyidzana kwakanaka nenyika dzepasi rose chiri kushanda.
We are saying, one, Zimbabwe is open for business. Two, Zimbabwe is a friend to everyone and an enemy to none. Iwewe ka unosarudza kuta enemy wedu isa hapana watinoti enemy. We want everybody, every nation, every country to be a friend. Asuka sarudza kuti uite enemy hapana zvatingaita kuti hako enemy.
Vatiwo urongwa hwehurumende yavo hwekumutsurudza kambani yehurumende yeZisco Steel hwasvika pachinhano chakakura. Pave nenguva yakareba hurumende yeZANU-PF ichitaura nezvekumutsurudza kambani iyi iyo yaive kambani huru yaigadzira simbi kuchamhembe kweAfrica. Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro neupfumi vari muongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vaVincent Chakunda vati dambudziko guru rakatarisana nehurumende yavamunangagwa nderekuti inongosimbira pamuromo chete.
Tinorangarira nguva yeGovernment of National Unit pakamboitwa maefforts yakanzi isa deal wekuita revive Zisco, but again they collapsed. But mukatarisa then pakava nehope huru yokuti paizorikavhiwa Zisco yaikonzerisawo kurikavha mamajor cities Red Cliff vanakwekwe. Now hurumende iri kutaura futi kuti yava kuda kurikavha Zisco through the deal with Kuvimba. There is a need for thoroughness and completeness due diligence.
Vamunangagwa vapeta mashoko avo nekukurudzira veruzhinji munyika kuti varambe vachitora matanho akasimba ekuzvidzivirira mukupararira kwedenda reCOVID-19. Vachamisa vanotarisirwa kuitawo musangano wekutsvaga rutsigiro muguta reKwekwe mangwana. Dunhu reMidlands rine matunhu maduku mashanu achaitwa sarudzo dzevamiriri veparamende kusanganisira Kwekwe Central neMbizo. Ndakamirira Studio 7 muKwekwe, ndini Kudzanai Musengi.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakundikana kutaura navatsigiri vavo kuGokwe uko mapurisa aviringa musangano uyu zvisinei nekuti dare reHigh Court ranga rati musangano uyu uenderere mberi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 parunare, vachamisa vati vakundikana kutaura nevatsigiri vavo kuGokwe kumusangano wavanga vachida kuita wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo pamberi pesarudzo dzemabai elections dziri kutarisirwa muna kurume. Vachamisa vanoti vatyira kukonzeresa ndufu vachiti mapurisa anga achikanda hutsi hunokachidza pamwe nekudira mvura inovava kuvatsigiri vavo avo vavati vanga vabuda neuwandu.
Vanhu vabuda neuwandu zvofunga vanhu vangareka pa 20,000 and tinotenda zvikuru kuti vanhu vauya neudzamu panga pakazara vanhu zvokuti tatadza kana kutozobuda nokuadresa nokuti matie gaza abudiswa nepfuti dzabuda nemakuota kanu asvika pakupera matie gaza. Hatina yedu kuzotaura kuti taona kuti ngauraisa vanhu isa hatidi ropa, hatidi mhirizhonga, toda runyararo, toda rugare.
Vachamisa vati vanga vatoita zvekuenda kumatare kuti vaenderere mberi nemusangano wavo nhasi. Vatiwo zviri pachena kuti vanhu vanoda shanduko munyika, izvo zvavati zviri kuvhundutsira mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa.
Zvazvinoita nezvekuti vari kutya mukoma wangu Munangagwa mutyutyu vangopopota nekutaura zvisina basa. Tinotenda Mwari.
Vachamisa vati kunyangwe nhasi vakundikana kutaura nevatsigiri vavo vachadzokera zvekuGokwe kunotsvaga rutsigiro. Mutevedzeri wemutauriri webato iri vaGift Ostalos Siziva vati obato rava harisi kuzotyichidzirwa kana kudududza mukuunza shanduko munyika. Gweta ranga rakamirira bato reTriple C iri paraenda kumatare nhasi vaObey Shava vaudza Studio 7 kuti vakatyamadzwa mudare mapurisa achiramba kuti nezororo zvavarovira. Vakazivisa bato iri kuti risaenderera mberi nemusangano wavo kunyange zvazvo waive wambobvumidzwa.
Mapurisa auyawo kukoti akaramba akatsika madziro kuruma muromo wepazasi kuti hakuna zvakadaro zvamboitika zvokuti tiruda kurambidza vachamisa kuti vaite rally.
Vasha vavatiwo mapurisa anyepera matare nhasi izvo zvazoonekwa nekuvhiringwa kwemusangano wavachamisa kwaitwa nemapurisa.
Mapurisa anyepa, anyepera mutongi kuti hapana rali yakanga iri kuzomiswa, hapana rali yanga iri kuzokanganiswa. Vachamisa vanga vari kuzoenderera mberi nerali yavo. Anova manyepo sezvatazoona zvaitika kugokwe.
Nyanzvi mune zvematongerwe nyika Vasidix Muradzikwa vati zvaitika kugokwe zvazvikatya madze, vachiti zviri pachena kuti kune vamwe vanombunyikidzirwa kodzero dzavo.
Kuti hapasati pava nekuenzaniswa kwemikana kumapato rinotonga nemamwe mapato anopikisa kunyanya nyanya rava neusonjamisa.
Nyanzvi mune zvesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bosibunu vashorawo zvaitika kugokwe izvi, vachiti mapato ezvematongero enyika anofanirwa kuwana mikana yakaenzana yekutsvaga rutsigiro.
Tinoona kuti vemapato ezvematongero enyika vanofanira kuwana mukana wakafanana wekupinda kuti vange vachitsvaga vatsigiri vavo. Saka nekuda kwezva kutotanga kuitika zvivana vakawanda vachatya kubuda kuti vaende kumisangano yaezvamapato avanosapota.
Mutauriri wemapurisa mudunhu reMidlands vaEmmanuel Mahoko vaudza Studio 7 kuti vange vasati vatambira mashoko ezvaitika kugokwe, vakati vachaita tsvakurudzo.
Ndanga ndisati ngazvirwa kana tigotsvaga tione kuti ndizvei.
Asi mutungamiriri webato riri kutonga reZANU-PF vaEmerson Munangagwa vataura nevatsigiri vavo mudhorobha rekwekwe pasina zvibingaidzo. Vachamisa vari kutarisirwawo kuitawo musangano mudhorobha iri mangwana wekutsvagawo rutsigiro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kuputika kwemabhambo pamwe nekurira kwepfuti kunonzi kwanga kuchinzwikwa nhasi muguta guru reUkraine reKiev, apo mauto eRussia nemauto eUkraine anga achirwira kuti guta guru iri rive pasi pavo. Vakuru veguta reKiev vanonzi vadzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu kubva nenguva dza5 manheru kusvika nenguva dza8 mangwanani ezuva rinotevera. Vakuru muhurumende yeUkraine vari kukurudzira zvizvarwa zvenyika iyi kuti zvibatsire kudzivirira guta reKiev kubva kumauto eRussia. Kamba yemauto iri muguta guru yarwiswa, asi mauto eUkraine anoti kurwiswa uku kwadzivirirwa. Chivakwa chemuturikidzwa chiri muguta guru iri charwiswawo mambakwedza anhasi. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muUkraine rati chivakwa ichi charohwa nechombo chemudenga cheRussia. Mushandi anonunura vanhu munjodzi audza Associated Press kuti vanhu vatanhatu vakuwadzwa mukurwiswa nechombo chemuchadenga uku. Mifananidzo yepamavhidhiyo inoratidza kuti chivakwa ichi chaparadzwa zvakanyanya mumipanda yepamusoro. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vakayambira kuti kurwiswa kweKiev kwaizowedzerwa nemugovera, vakati guta guru iri raida kudzivirirwa vachiti havangarasikirwi naro. VaZelensky vanyora nhasi padandemutande reTwitter kuti vataura nemutungamiri weFrance vaEmmanuel Macron vachiti zvombo nezvikwanisiro kubva kune vavanodyidzana navo zviri munzira kuenda kuUkraine. Ukuwo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia nhasi rati mauto eRussia atora guta riri kuchamhembe kwakadziwa kumabvazuva kweUkraine reMelitopol. Vakuru vakuru muAmerica pamwe nenyika dzekumawirira vanoti urongwa hwemauto eRussia hwekufora achipinda muKiev nemamwe maguta senzira yekudimura hurumende yeUkraine hunenge hwadzikira mutsindo. muKiev vaZelensky vasarudza kukurudzira nyika yavo vachiramba runyerekupo rwekuti vatiza guta iri, vachisimbisa kuti ivo nevamwe vakuru muhurumende vachirimo vose vachidzivirira rusununguko rwavo nenyika yavo. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa nezuro vakare necovid-19. Panguva iyo uwandu hwevanhu vakawanikwa vaine covid-19 muzvikoro hwakakwira. Kushaya kwevanhu vaviri uku kwakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevaviri, kana kuti 5902. Vanhu mazana mashanu vakawanikwa vaine covid-19 nezuro wakare, zana negumi nevashanu kana kuti 115 vari muzvikoro. Vana makumi mashanu nemumwe vakawanikwa vaine covid-19 kumasvingo, makumi maviri nevanomwe vari kumashonaland west, mashonaland east ine makumi maviri nevashanu. Manikaland ine vana gumi nevaviri vakawanikwa vaine COVID-19. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi kana hurumende yakazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi.
Vatereri vestudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga nhasi kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa chelive talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemaby elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chelive talk chatiri kuparura nhasi ichi.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Children's Fund riri kuwedzera zvirongwa zvinobatsira mamiriyoni evana vadiki vari kuvhiringidzwa nehondo zvichitevera kupinda nechisimba kweRussia muUkraine. Ngarava yehondo yeAmerica yapfuura nhasi nepamupata weTaiwan Strait uyo usina kugadzikana, muchiitiko chinonzi nemauto yeAmerica chagara chichiitika asi chinonzi neChina kudenha kuri pachena. Zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvakanangana nemadzimai, apo Marvelous Mhlanganya weStudio 7 aita hurukuro nemamwe madzimai aita urongwa hwekubatsira vana vechikoro vari kuUkraine.
Chigamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai akabatana iye nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muEurope kuti vabatsire zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika yeUkraine, umo mune hondo pakati peRussia neUkraine. Regai tende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Inini naitwa Faith Chokumari, tiri kuGermany ndokwandinogara.
Mungatitsananguro kuti semunhu wechidzimai makafunga sei kuti mutange kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuwanikwa zvapinda mutse kuende kuUkraine?
Zvaisava nyore kuti tikwanise kubatana tese kuti tibatsire zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine. Takaitika ndechekuti takafonera embassy vabva kutipa nhare mbozha dzavo tichida kunzwa kuti kana vavhara mabasa vanhu vanozovabata sei. Saka mapindiriro avakatita aive kuti kana tavhara tavhara vanozotibata mangwanacho. Saka isu takagara tikati vana ava vana vadiki, hatingakwanisi kuvasiya vari vega. Ndosaka takazobatanawo tiri pamwe chete tikai tiri 7 tese, tikati ngatitsvagei nzira dzekuti tibatsire vana ava kuti vasanzwe kunge vari vega, kunge varaswa. Ndokugadzira kwatakaita group rebira tiri kushanda navo.
Pari zvino makabatana muri zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunyika dzipi ikoko kuEurope?
Pane vari muno muGermany nevamwe vari kuPoland neAmerica.
Muri kubatsira sei zvizvarwa zveZimbabwe nyanya vana vechidiki vari muzvikoro vari muUkraine?
Tiri kutaya kuona kuti tavaunganidza vese panzvimbo imwe chete nekuziva kuti ndiani nani ari panzvimbo apa. Kana tanzwa kuti kune bhazi riripo riri kuenda, saka tinongovatsvagira nzvimbo ine inyararo ndo yatinovati vaende ikoko vombonogara variko. Vamwe vachona tiri kukwanisa kuti titaure navo, but networking masaisai ari kumbotinetsei. Asi pari zvino ndingangoti tine magroup 7 ane nzvimbo 7 dzakasiyana siyana. Saka vese vari munzvimbo yavo vane group ravo. Ndo zvatavaita kuti vaite kuti vasasangane vese, zvinozotinetsa kuziva kuti ndiani nani ari pati.
Mungazive here kuti makwanisa kutaura kana kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zviri muUkraine parizvino?
Parizvino hatina kumboona time yekuti tigare tichitange kuverenga kuti vachabatsira iye zvine zvevangani, nekuti hatina nguva yacho iko zvino, nekuti tinenge tiri kutraya kuti tibatsire kuti tione kuti kurudyi vaenda, kuriboshwe vaenda. Hatisati tagara kuti tinatsoti taakumbozorora timboona kuti zvinhu zvakamira sei. Ingori nguva yekuti pataona mukana wokuti uku tiri kubatsira taakutogumhanya nedivi iroro, kana iri rave nani taakuona kuti taakumhanya nedivi iri, but nguva chaichaiye yekuti tigare hatisati taiwana.
Saka mungati imi kana paine zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvakateerera pari zvino, vanofanira kuita sei? Muri kuvabatsira nei?
Pane vasina zvekufambisa ndo vari kupinda padambudziko. Ati tanga tichida kuona kuti tinogona kuvabatsira sei kuti vafambe. Saka zvatiri kuita pande zvekuti takatraya nezuro kuti tibatsire vamwe kuti vakwanise kuwana zvekufambisa. Hatina kukwanisa nenyaya yekuti maWestern Union anga akavharwa.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chako chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba pamusoro pedanho rakaziviswa nekanzuri yeguta ravo rekuti yave kuzowira zvikwerete zvine vagari ichishandisa masamanisi. Tichanzwawo kubva kumutauriri wekanzuri yeHarare vaMichael Chideme. Kanzuri inoti vagari vemuHarare vane zvikwereta zvinosvika mabhiriyoni 10 nemanomwe madhora emunyika, kana kuti $17 billion.
Danho riri kutaurwa neguta reHarare rekuti vari kuda kutumira vagari masamons nekuti vagari havasi kubhadhara mitero. Idanho risingagamuchiriki zvachose.
Sei muchidaro vashumba?
Chekutanga chinoita kuti izvi zvisagamuchirike ndechekuti kanzuro yeguta reHarare pari zvino haina billing system inoshanda zvakakwana. Billing system yavainayo haikwanise kuudza vagari mari yawanoita o kukanso, uye billing system itsva haisi kukwanisa kunge ichiupdata mabills evagari nenguva. City of Harare haisi kupa vagari mabills nenguva kudzimba dzavanogara. Saka kana vachitaura nezvemasummons, masummons anotozouya pamboitwa yatingati hurukuro nemugari mumwe nemumwe, ndo panozopinda nyaya yemasummons. Nyaya yemasummons iri kutaurwa neguta reHarare tinoitarisa iri nzira yevanhu vari kungohwanda asi vasingagoni kunyatsogadzirisa system yavo yebilling, uye vachipawo maservices anoita kuti vagari vasanetseke.
Saka matanho api amuchatora sevagari kupikisa danho iri?
Isu sesangano reHarare Residence Trust, kubva zvatatambira mashoko iwayo kubva kuguta reHarare, tichayedzera misangano yatinoita nevagari tichivadzidzisa kuzvidzivirira kana vachinge vazotambira anonzi masummons. Tagara tichikurudzira vagari kuti vabhadhare mari yavanokwanisa. Kunyangwe hazvo kanzuro ichitarisira kuti mugari abhadhare mari inenge iri pabill, asi mabills sezvo asiri kuuya, vanhu vari kutoenda kundoziva mari yacho kana atoendawo kumahofisi ekanzuro. Chimwe chikuru chatichanyanya kuita ngechekutora macase studies kumacommunities. Tiri kugamuchira zvinyunyuto zvikuru kubva kuvagari vari kuti vari kutambira mabills ari kubuditsa mari isinganzwisisike. Saka tichaenderera mberi nedzidziso, tichaenderera mberi nekuwandudza ruzivo rwewagari, tichirwira dzimwe nyaya dzatingati macase studies, kuti tinyatsobuditse pachena kuora kwebilling system yeguta reHarare.
Kukanzuru inoti nenyaya yemasamanisi iyi, ngatinzwe iyi mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vachitsanangura.
Iri danho ratorwa maringe nekuona kuti zvikwereti zviri kukurisa vanhu vasingabhadhare. Kanzuru inoda kuti basa rayo rirambe richienderera mberi, kutakura mabhini, kupa vanhu mvura, kugadzira migwagwa, kuisa street light, zvipatara zvirambe zvichishanda, zvikoro zvekanzuru zvirambe zvichishanda. Saka taona kuti zvakaringana tikamboti vanhu tivape masummons kuti vange vachibhadhara mari dzinodiwa kukanzuro.
Asika vachideme vagari vari kuti hazvisi pamutemo kuti kanzuri ingotanga kutumira masamanisi kuvagari isina kugara navo pasi ichinzwa kuti vanokwanisa kubhadhara nenzira dzipi.
Hazvisi pamutemo futi kuti vagari vasabhadhare mari dzemabasa avanenge vaitirwa nekanzuru, nekuti kanzuru kuti irambe ichishanda hunge vagari vachibhadhara. Kanzuru inenge ichipopoterwa zuva nezuva kunzi basa hamusi kuita ivo vari vagari vasiri kubhadhara. Saka vagari ngavabhadhare kuti basa ravo ravanoda kuti riitwe ringe richiitwa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme pamwe navaPrecious Shumba vanove mukuru weHarare Residence Trust. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. America inotsinira kuzvipira kwayo kubatsira nemari vanhu vemuUkraine. Kurikotaro zvokudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken vakazivisa nezvechikwerete chemari chichapiwa kuhurumende yeUkraine chinosvika kubhiriyoni imwe chete yemadhora chekutsigira urongwa hwayo hwekuwandudza upfumi uye kuti ikwanise kuramba ichiita nhaurirano neInternational Monetary Fund kana kuti IMF. Rubatsiro urwu rwakabatana neukama huri pakati peUkraine, IMF, mamwe masangano ezvemari, sangano reG7 nevamwe vanopa rubatsiro, ruchasimbisa kugadzikana kweupfumi hweUkraine, kukura nekubudirira pameso pezviito zveRussia zvekudenha. Vakadaro vaBlinken mugwaro ravakaburitsa. Pakati pa2014 na2016, America yakapa Ukraine zvikwerete zvitatu zvebhiriyoni imwe chete yemadhora zvichabatsira kubhadhara zvikwerete mushure mekunge Russia yatanga kupinda muchitsuwa cheCrimea. Zvikwerete izvi zvakashanda mabasa mukubatsira kuti Ukraine imutsiridze upfumi hwayo mukati mekumbomunyikidzwa neRussia uye kuburitsa chinangwa chakajeka chekumutsiridza upfumi chichitsigirwa nekushanda pamwe neIMF, vakadaro vaBlinken. America yapa mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora yekubatsira mune zvebudiriro kuUkraine kubva muna 2014. Hurumende yeAmerica yashandawo mukushambadza kupinda kwemakambani emuAmerica mune zvekutengeserana muupfumi hweUkraine hwese. Bhanga reExport Import Bank reAmerica rinoda kuwanisa mari inosvika mabhiriyoni matatu emadhora yekutenga zvigadzirwa zveAmerica nemabasa muzvirongwa zvemuUkraine, apo America US International Development Finance Corporation iine urongwa hwebudiriro hungangosvika mamiriyoni mazana masere emadhora kana kuti $800 million muzvirongwa zvinodarika gumi nezviviri zvakasiyana-siyana. America, vakadaro vaBlinken, icharamba ichitsvaga nzira dzekutsigirana dzeUkraine nevanhu vayo zvinopesana nenjodzi iri pachena yakonzerwa nekupinda kweRussia. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Chirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm chiri kutarisa nezvegadziriro dziri kuitwa pamberi pesarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 kurume. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi muchitumira mibvunzo yenyu muchishandisa mashoko, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumire tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.